Amai mujuru, vaka kudzanya iri kudare, vashiti mabond notes akaunzwa zvisiri pamutemo, saka nokudaro hafanire kushandiswa munyika. Mutauriri wamai mujuru, vajelas mawarire, vaudza Studio 7 kuti darire Constitutional Court, ranyorera magweta amai mujuru, kuti vasvitse magwaro kudare, ekuti nyaya iyi izewe mudare. Kana kuti heads of argument zvichitevera chikumbiro chakasviswa kudare namai mujuru.
Nyaya mabond notes ya kudzoka kudare kuconstitutional court. Tawana tsamba yatanzi tikande avanoti ma heads of arguments kuconstitutional court kuti nyaya yedu igoenda pamberi pevatongi zvichava zvichaitika. Ndinoona kuti zvingangoitika kutanga paFebruary kuti nyaya iyi ipinde mudare reconstitutional court.
Vamawarire vanoti amai mujuru havasi kufara kuti veruzhinji vakambunyikidzwa kushandisa mabond notes uye mutemo wakashandiswa kuunza mabond notes aya hauzi pamurau.
Mabond notes aya mukatarisa akaitwa chimbunyembunye, haana kujeka kwakanyanya kuripo kuti tione kuti chikonzero chokuita mabond notes chaimbova chei. Nokuti dzimweni dzenguva tinoudzwa kunzi avanoti pachirungu maexport incentives. Asika unopa maexport incentives kuvanhu vasinga export, inini handiexporti asi mabond notes ndinomapiwa.
Vaenderera mberi vachiti hurumende kana ichida kudzosa mari yemuZimbabwe inofanira kuita izvi ichitevedzera murau.
Tinoona kuti mabond notes itori zimudhola yavakadzosa zvisingasi pamutemo. Isusu nyaya yedu ndeyekuti aiwa kana muchida kudzosa zimudhola dzosai zviri pamutemo. Teedzai mutemo kuti mudzose zimudhola. Musati imimi kana makaba mari dzevanhu dzanga dziri mumabhengi. Madziba maakutadza kudzosa mari dziya maakundoprinta manewspaper movapa mongoti aiwa ingotambirai. Ende nokuda kwokuti zvabva kuhurumende, isu ndo zvatiri kuti aiwa ka mari ipropati iprivate property yevanhu yakatochengetedzwa pamutemo under section 71.2 yeconstitution inogara under private property. Saka mari inofanira kuchengetedzwa. Nokudaro kuti mutini mari yangu yandanga ndakaisa mubhengi se US dollar momuka muchiti mangwana ndakupa bond note risingakwanisi kushandisa kana ndikada kubuda kunze kwenyika, risingakwanisizve kuti kana ndichida kutenga motikari kana ndichida kuimporta anything chendoda kuimporta kubva kunze kwenyika handikwanisi kushandisa bond note iro. Saka munenge matondiisa pachinzvimbo chandanga ndisiri ndine mari yangu iri US dollar. Saka matovhaileta maproperty rights angu.
Amai mujuru vakambokwidza nyaya iyi kumatare mabond notes aya asati aparurwa, asi dare reconstitutional court rakambovati vamire vatange vaona kuti hurumende yaizoshandisa nzira dzipi kuunza mabond notes aya. Zvichakadai veruzhinji vakaita samuzvare Takunda Makanza vaudza Studio 7 kuti veruzhinji munyika vachiri kutambura kuwana mabond notes acho kumabhanga.
Holiday inoita totadza kufamba kuenda kwatachida kuenda nenyaya yekuti nyaya yesikwani mari yesikwani kwamabhengi ende tatambura tutoshe kuti bond racho rakauyirei, nekuti tafunga kuti maybe kuya kwakaita bond ndokuwanikwa kuchange kuchiitika mari mumabhengi, but still zvakangofanana hakuna kana mari.
Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rakaunza mabond notes aya mwedzi wapera richiti aizoshandiswa kupa mubayiro kune vanenge vatengesa zvinhu kunze kwenyika. Asi mabond notes aya ave kungowanikwa chero nani zvake kubhanga aine uremu hwakaenzana nedhora rekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.